Mapato anopikisa nemasangano anorwira kodzero dzevanhu ari kushora zvikuru gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi nemashoko avakaburitsa nezuro avanoti akanangana nekuda kuvatyisidzira uye kutyisidzirawo vatongi vematare. Mushure mekunge dare repamusoro rapa mutongo wekuti vaive mutongi mukuru wematare vaLuke Malaba vaifanira kuenda pamudyandigere nekuti vainge vawedzerwa mamwe makore mashanu nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ekuti varambe vari pabasa, zvino chikora bumbiro remitemo vaziyambi ziyambi vakati vatongi vedare repamusoro ava vainge voshanda nevavengi kuda kukonzera kusagadzikana munyika. Vatongi ava vanoti Justice Happias Joe, Justice Edith Mushore na Justice Jester Charewa. Vaziyambi vakashorawo bato rinopikisa reMDC Alliance nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights achiti ainge achida kupidigura hurumende, asi vakayambira kuti havasi kuzopeta maoko sezvo vainge vaine chinangwa chekujunga muvengi muziso. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights mashoko kuvatori venhau rakurudzira vaziyambi kuti vatende kuti vakakanganisa nekuti mashoko avo anodzosera kumashure utongo hwejekerere munyika. Sangano iri rarambawo nyaya yekuti riri kuda kupidigura hurumende. Vaziyambi vaudza Studio 7 kuti vachazopindura mibvunzo yedu sezvo vanga vari panzvimbo yanga isiri kubata nhare mbozha zvakanaka. Asi vakatozivisawo kuti vachapikisa mutongo uyu mangwana. Mukuru weZim Rights vadzikamai Bere vashora zvikuru mashoko avaziyambi aya.
Mashoko atinoona sekuti mashoko ekutyisidzira vatongi vematare. Vanoti ivo vachabaya maziso avo vachiti ivo vanovatora sevavengi. Mashoko aya anotyora bumbiro remutemo section 164 iyo inoti iyo matare edzimhosva anofanirwa kunge vakazvimiririra havatore mainstructions kubva kunaani zvake. Mukazoenda pasection 164 subsection 2 inobva yatoti ivo mapazi ehurumende nemamwewo masangano kana ani zvake ane chigaro chipi zvacho haafanirwe kupindira. Saka tinoona kuti vaziyambi kutyisidzira kwavari kuita majaji vari kutotyora bumbiro remutemo zvekare vachizvidza matare edzimhosva.
Gweta uye vakambovawo chipanga mazano chevaimbova mutungamiri wehurumende Mushakabvu Morgan Tsvangirai, Dr. Alec Magaisa vati mashoko avaziyambi anoshoresa nyika.
Kuda kungovhundutsira zvinoshoresa nyika, zvinoshoresa hurumende yacho, zvinoshoresa even kana matare edu edzimhosva. Zvinotoda kuti vanhu vari mumutemo, vanhu vanomiramira mumaboka ekuti zvinhu zvinge zvakanaka munyika vaungane, vamire nemajaji aya, vamire nemaloya kuitira kuti zvinhu zvakadai zvisambofa zvakabvumidzwa kuti zviitike.
Vachitaura nezvenyaya iyi Gweta vari nhengo yeZANU PF vaObed Gutu vanoti nyaya iyi ichiri hayo mbishi.
Tanzwa gurukota rezvemutemo Honorable Ziyambi Ziyambi vachitaura ivo kuti mangwana musi wemuvhuro vachange vachikwidza nyaya kudare guru reSupreme Court of Zimbabwe vachiita appeal. Saka pamutemo tinoti nyaya ichiri sub judice. Hapana zvakawanda zvendingataura sezvo nyaya ichiri sub judice, nokuti ndikaramba ndichitaura zvakanyanya ini wose office of the court ndinenge ndapisira. Saka hatidi kuti vanhu tinyanye kutaura zvakawanda kana unyanyopembera, nekuti dzimwe nguva kunonziko unokwanisa kufarira ng'anga neinobata mai.
Vatiwo
nyaya yepe ichakwira kudarire pamusoro reSupreme Court. Ndinoona nyaya iyoyo yeinterpretation yekuti chii chinonzi term limit nekuti chii chinonzi age limit ichange iriyo nyaya iri pakati chaipo peappeal iyo inei. Saka pari zvino ndinongoti gwendo gurefu.
Asi Dr. Magaisa vati
chinhu chikuru ndechekuti vamalava vanga vari chief justice vakasvika 70 years musi wa15 May 2021 havaifanira kupfuura ipapo. zvakaitwa zvekuti vawedzerwe mamwe makore 5 zvaifanira kuti zviende kureferendum vanhu vanovhota kuti vanobvumira here kuti Chief Justice mukuru wematare edzimhosva agare kwemamwe makore 5 ari pachigaro.
Judicial Services Commission kana kuti JSC yakabva yadoma vaive mutedzeri wavamalaba amai Elizabeth Gwaunza kuti vafanobata chigaro chekuva mutongi mukuru wematare. Vanga vachipikisa zvakaitwa navamunangagwa zvekuwedzera makore ekuti vamalaba varambe vari pabasa ndevesangano reYoung Lawyers Association of Zimbabwe, Zimbabwe Human Rights NGO Forum uye murwiri wehondo yerusununguko vaFred Mutanda vaiti vamalaba havafaniri kuwana chouviri pakuvandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika sezvo zvichityora zvimwe zvikamu zvebumbiro zvinorambidza kuvandudzwa kwemitemo kuitira kuti vatongi vematare vari pabasa vawane chouviri kubva mukuvandudzwa kwemitemo yenyika.